Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera zvitatu 2017. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Izvozvo zvinototishamisa nekutyisa pakuti vamunangagwa vanofanira kunge vachiziva kuti bumbiro remutemo rakanyatsojeka, haritomborina kana ingada kutsanangurwa. Purezidendi havakwanisi kuita makurukota anopfuura mashanga.
Imwe nyanzvi munyaya dzezvemitemo yoshora vamunangagwa nekusatevera bumbiro remutemo pakusarudza nhengo dzedare remakurukota.
Handifunga kuti pane rimwe randati ndatorerwa ba. Ndichazosangana navo panotanga basa unofunga mazuva ari kuteera yavachandiudza. Havasati vandipa kuti basa rako rakamira dai rakadaiwo.
Asi vakambosarudzwa kuva gurukota rezvemitemo vaChristopher Mutsvangwa vanoti hakuna zvakawanda zvachinja pabasa ravo.
Vazhinji vevari vedu vari kukanganisika zvikuru nenyaya idzedza yatinoti draft power, kuti vazvokurimisa tichitarisa pamusoro pematrakta kana kuti vari vendima biku vachibetserwa nemombe.
Varimi vanoti kushaya zvekurimisa kuri kuvadzosera mashure mubasa ravo. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakatyora bumbiro remutemo nekudoma vanhu gumi vasiri muparamende kuti vave mudare ravo remakurukota. Mudzidzisi wezvemitemo paUniversity of Zimbabwe muzvinafundo Lovemore Maduku vanoti vamunangagwa vanofanira kudoma vanhu vashanu chete vanofanira kunge vasiri nhengo dzedare reparamende sezvinofanirwa kuitwa pamutemo. Vanhu gumi vakadomwa navamunangagwa vasina zvigaro muparamende vanosanganisira vaChris Mutsvangwa, Eyamashao Perez Shiri, Major General Sibusiso Moyo, vaJoshua Malianga nevamwe. Asi vamunangagwa vakazobvisa vanhu vana ndokusara paine vanhu vatanhatu. Izvo zvanzi navamadhuku vachitaura naRachel toweStudio 7 hazvisi pamutemo.
Izvozvo zvinototishamisa nekutyisa pakuti vamunangagwa vanofanira kunge vachiziva kuti bumbiro remutemo rakanyatsojeka, haritomborina kana ingada kutsanangurwa. Purezidendi havakwanisi kuita makurukota anopfuura mashanu anenge asiri.
Tiri kuona zvakare kuti vanenge vaedza kuda kugadzisa nyaya iyi ndobva vabvisa vanhu gumi pamakurukota avakadoma asiri muparamende, asi pari kusara zvakare paine vatanhatu. Chii chiri kuitika?
Kungoramba kuzvanimwe akanganisa achiramba ichingokanganisa zvinotaridza kuti tosika mashandiro avari kuita haasi munhu anonyatsoziva zvaari kuita pamutemo chaipo chaipo. Saka zvavari kuda kuita izvi hazvisiriri zvinodiwa nemutemo webumbiro remutemo. Rebumbiro remutemo rinongodawo kuti ana purezidendi vaite vanhu vanogondeka vari onde. Saka kana zvichirambidzwa kuti hauiti maminista anopfuura 5 asiri muparamendi, uri kuzosimuka wava kuti ndine chinonzi special advisor, ndine chinonzi consultant, ndine chinonzi personal assistant zvezvakadaro. Izvi inzira yekuda kutiza bumbiro remutemo, uye bumbiro remutemo harikutiziki nenzira yakadaro. Vanenge vakukanganisa vanofanira kunyatsoronga vatende vashande nebumbiro remutemo. Zvinokwanisa kunge zvichikonzerwa nemapindiro avakaita kuti zvakawanda zvisina kuteedzwa mutemo. Saka kana nyika iyeye auda kuramba ichienderera mberi hazvina kunaka kunyika yedu yese.
Ndokubvunzai mubvunzo wekupedzisira, Professor Maduku. Tiri kuona kuti pane bazi rezvekubudiswa kwemashoko ranga rapiwa kuna vaChris Mutsvangwa ndobva vabviswa sezvo vari munhu asiri nhengo yeparamende. Tingaone here vamunangagwa vachidoma rimwe gurukota zvakare kuti ririmirire bazi rezvekubudiswa kwemashoko?
Pane zvinhu zvinhu zvinokwanisa kuti vaa kudoma kune munhu ari muparamende izvezvo kuti aite kuripota iro zvavaita kupavabvisa vadokora vakaisa vamasina vavabvisa uko vakaisa nekunga ndipetronela kulebha saka vanokwanisa kuzviita izvozvo asi iyoyo imwe nzira yavanenge vanoda kutarisa ndeyekuti vanokwanisa kuti iyoyo bazi rezveinformation ronzi rabazi remuofisi yapresident then munhu yaya vanenge vati ndiye special advisor to the president anakisangwara vomboita ivo maminista of information asi vasina zviminista aspose special advisor wapresident anodhila nezveinformation.
Professor Lovemore Maduku vanodzidzisa mutemo paUniversity of Zimbabwe uye vari mutungamiri webato reNCA vanga vachitaura vari parunare muHarare naRay Choto weStudio 7. Zvichakadaro vamunangagwa vagadzwa zviri pamutemo sachancellor weMidland State University kugweru nhasi. Vamunangagwa vatendwa neyunivhesiti iyi nemabasa avakaita mukuvambwa kwayo uye mukuitsvagira rubatsiro.
Vateereri veStudio 7 tinoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na 6 a.m. kuseni kwega kwega na 2 p.m. masikati ega ega nechirongwa chenyu chamagaro ziva cha 7 p.m. mazuva ose. Munokwanisa kutibata pa 909 medium wave frequency, pa 4930 shortwave, 15580 shortwave, ne 6080 shortwave mazuva ose. Musakangana kuti tichangezve tichitepfenyura pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira. Tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na 6 a.m., 2 p.m. na 7 p.m. manheru ega ega. Musakanganwe.
Dunhu reMashonaland West mubato reZANU-PF raramba kuteedzera mashoko emutauriri webato vaSimon Kaya Moyo ekuti nhengo dzebato dzimbomira kudzingana kusvika Kongresi yebato yaitwa muna zvita. Arthur Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
Mukuratidzira kwavo kusateerera mashoko ava Moyo, nhengo dzebato iri muchinhoi dzarambidza vaEfrem Chengeta kuti vatungamire musangano wanhasi vachiti vaziyambe ziyambe vatungamire. Vachengeta vainge vafanogadzwa kuti vabate matomu nevaimbove mukokeri wemusangano vasevhi yakasukwere apo vakambomisa basa iri vaziyambe ziyambe vachivapomera mhosva yekuita zvido zvechimwe chikwata chaitsigira vave mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa chetimu Lacoste. Vakaya Moyo vakati chisungo cheCentral Committee chemusi wa19 mbudzi chekuti nhengo dzainge dzadzingwa muna 2014 dzidzoke mubato chainge chisati chatambirwa neExtraordinary Congress yebato kuti uve mutemo. Vakaya Moyo vakaudza nhengo dzebato ravo kuti dzimbomira kuzvipa zvigaro vachishandisa chisungo cheCentral Committee. Asi nhasi nhengo dzebato iri dzinonzi dzashishidzira vachengeta kuti vadzosere masimba kuna vaziyambe avo vatungamira musangano. Hatina kukwanisa kubata vachengeta sezvo tanga tisinganyatsunzwana naparunhare. Vaziyambe vataura pachikuru vakati havana kuzvidza vaMoyo asi kuti vatevedzera zvavakanzi vaite nebazi guru remusangano pakati pemacongress reCentral Committee iro rakatura chisungo chekuti vose vakadzingwa mumusangano zvisina tsarukano kubvira muna 2014 vadzokere mumusangano pazvigaro zvavainge vanazvo. Mukuru wevechidiki uyo apinda musangano wanhasi aiva akadzingwa vavengai Musengi vanoti zvaitwa zviri pamutemo sezvo zvaitwa sezvakatarwa neCentral Committee uye vakasarudzwa nevanhu.
Inini ndiri munhu akasarudzwa nevanhu, saka vanhu ndo vandidzora vachitedzera decision yakabva kuCentral Committee because ndoodaro guru.
VaMusengi vanoti hapana chikonzero chekumirira Congress sezviri kutaurwa navaMoyo sezvo Congress isingasarudze nhengo dzedunhu.
Congress haigadzi maprovincial members. Saka ndiri kutevedzera decision yakaitwa neCentral Committee. Ndangozvitambira ndobva ndadzoka paposition yandandakaelektwa nevanhu.
Musangano wanasi wapindwa nenengo zaka wanda zainge zaka mudzingwa mumusangano zinosangani sirava Christopher Mutangwa, mumiriri wechegutu mudare reparamende vatexta nduna vadzoserwa pachinzvimbo chavo chakare chekuva mubati wehomwe. Mune imwe nyaya vamutsvangwa avo vakambodomwa kuita gurukota rezvekuburitswa kwemashoko vakazonzi vave chipanga mazano muhofisi yavamunangagwa vanoti havasati vataurirwa nezvemashandiro avo.
Handifu kuti pane rimwe randati ndatorerwa ba ndichazosangana navo panotanga basa unofunga mazuva ari kutera yavachandiudza havasati vandipa kuti basa rako rakamira dai rakadaiwo asi handifu kuti ndirimwe randati ndatorerwa ba.
Extraordinary Congress yezanupf iri kutarisirwa kuitwa kubva musi wa12 zvita kusvika musi wa17 zvita muHarare. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndine Ata Chigoriwa.
Muchirongwa chedu chatinotarisa nyaya dzezveupfumi nasi tine hurukuro nemukuru wekambani yePickford Management vaAlbert Manizvidza nezvedanho rakatorwa neIMF kuti itumire nhume dzayo kuZimbabwe kuti dzinozeya kuti bhanga iri ringabatsire sei hurumende yemutungamiri wenyika mutsva vaEmerson Mnangagwa. Ngatinzwe hurukuro rataita navo.
IMF painouya inouya nepaviri. Pekutanga IMF painouya napo ndepekupa nyika zvikwereti. Chechipiri chinoita IMF ndechekuti inobatsira nyika kugadzira kwemapolicies ekuti upfumi hwenyika hubudire zvisinei nemari. Saka IMF inoshandisa vanhu vaya vainavo vane njira dzepamusorosoro kutaurira nyika kuti kana muchida kuti upfumi hwenyu hudai hudai madii kudai kudai. Isingamanikidzi inozongotaura zvinzi kuti dai dai kana ichikupai mari. Asi kana iri panguva yekuda kukudzidzisai kuti idai dai haikupii zvekuti inenge ichikokuraidzai kuti torai nzira yakadai mukadai zvimwe nguva zvingachinji. Saka ndo painouya napo pari paviri ipapo IMF pakudzidzisa nekuratidza nyika kuti ifambe zvakanaka uye zvinokupa mari. Saka zvinenge zvavakunyika kuti inoda kupuhwa mari here kana ichipuhwa mari neIMF mari yacho inenge ichiuya nematanho api or IMF vanoti IMF tudze kuti toita sei kuti tibudirire senyika. IMF yobva yaona kuti okay tinofunga kuti mungadai nyika yenyu ingabudirire.
Tichitarisa panyaya yeZimbabwe nezvikwereti izvi tiri kuona Britain yakati inogona kubatsira IMF makore apera yaimboti Zimbabwe inokwanisa kubhadhara zvikwereti zvayo ikakwanisa kunyatsobata zviwanikwa zvayo zvakanaka. Munoona sei nyaya iyi? Zimbabwe inofanira kukanganirwa here chikwereti kana kuti inofanira kutsvaga nzira dzekubhadhara?
Zimbabwe chainge atoite ndechekutaura nevanhu vane zvive zvayo kuti yobhadhara sei pane kukanganirwa. Handifungi kuti kukanganirwa chinhu chakanaka nekuti Zimbabwe inyika inoto iyo pachazvo yeZimbabwe inozoona senyika yakabudirira. Zimbabwe inyika ine zvitengeswa zvakawanda. Zimbabwe inyika ine vanhu vakafunda. Zimbabwe inyika ine maindastry. Zimbabwe inofanira kuzvimirira ibhadhara zvikwereti zvayo. Chaingatira ndechekunogara pasi nekuti kuti tobhadhara nemutoo upi kuti ikakamirwa zvikwereti zvayo handioni sechinhu chakanaka chose nekuti zvinozoipa zita rakaipa kumberi uko kana yakuda zvekuzokwereta nekuti vanenge vava kuti nyika iyi yakambotadza kubhadhara chikwereti chikazoregererwa. Saka tikaipa mari zve inogona kuzotadza kubhadhara chikwereti saizvozvo.
Mukuru wekambani yePickford Management vaAlbert Mandizvidza vari parunare kuSouth Africa. Muchirongwa chatinotarisa zviri kuitika kumaruwa, nhasi tine hurukuro nemukuru weZimbabwe Farmers Union vaPaul Zakaria nezvemamiriro akaita zvinhu panyaya yekurima.
Iko zvino izvi nemvura yakanaya iri kunaya, varimi vazhinji vatanga kupinda muminda yavo. Kune vamwe vakanga vasati varima vakaita yatinoti land preparation ya nenyaya yekuti pasi pati nyorovei vaakugona kuti vachiinda kunorima. Vazhinji vevarimi vedu vari kukanganisika zvikuru nenyaya idzedza yatinoti draft power kuti vazvokurimisa. tichitarisa pamusoro pematractor kana kuti vari vendima duku vachibetserwa nengombe. Kuri kuita dambudziko ikoko rokuti vamwe vanenge vasina zvikwatiso nezvishandiso zvakaita saizvozvo. Saka kumirirana nekurimirana nekuti zvose izvozvo zvichatorawo nguva. Uyewo mwaka wedu watinonokei kana tichitarisa manaira anotiita mvura. Mvura yatinonokei gore rino, asi izvi varimi vakanga vakaziviswa kuti ndizvo zvichange zvakaita mamiriro emwaka. Saka mafambiro azvo ndiwayo kuland preparation. Tingati isusu pane zvikuri zvekudzvara takatarisa nyika yose, tinoona sokuti pari zvino taita 40-50% yekuti vanhu vanga vadyara. Ruzhinji ruchiri pakati pokutsvaga mbeu nekutsvaga mafertilizer apasi anga achishayikwa nembeu dzacho, tichiitawo sedzinonetsa muzvitoro zvedu.
Yamira sei nyaya yembeu iyi patakambotaura manga muchiti yainenge yanga ichiti dhurei?
Mutengo hausati wadzika zvachose. Mutengo hausati wadzika chero zvazvo zviri pachena kuti mareta ayawo anga achiitika epamusika wekunzoko anga ari kuenda achidzika. Asi mitengo tingangoti in general mitengo haina kumbodzika kubva paya payakanga yokwira. Namafertilizer yezvino akutopfuura patakakurukura time yatakataura iya, taitaura zvema-$47. Yezvino tatopfuura pa-$50 kune dzimwe nzvimbo nenyaya yekuti fertilizer yacho haisi kuwanikwa. Nhasi uno tatichiona imwe mbeu yakutanga kupinda pamaketi dzakaita sedzanasitko anapani dzakupindawo zvekare pamaketi dzaitsvakwa dziya, asi mutengo uchiri mudenga zvikuru.
Totarisawo kuti iwo mwaka unoyu muri kutarisira kuti panga rimwewo chibage chakawanda zvakadii?
Mwaka unoyu waizotifambira zvakanaka dai zvinhu zvedu zvakaitwa nenguva uyewo dai mvura yacho yakanayawo zvayo nenguva. Pasina zvekare matambudziko atiri kusangana nawo ndabva kutsanangura iko zvino, taizoitirwa zvinani. Asi tiri kutarisira kuti mastatistics ndingange ndisina zvangu iko zvino, asi tinotarisira kuti kunei takatidzikirei pane zvatakaita gore rakapera.
Mukuru weZimbabwe Farmers Union Vapo Zakaria vari parunare muHarare. Yasvika nguva yekuti tichienda kuna Mavelas Mhlanganya uye achitipa chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Panguva apo nezuro pasi rose ranga riri kurangarira iro vanorarama neutachiwana weHIV AIDS. Pazuva reWorld AIDS Day iro rinorangarirwa gore rega rega musi wa1 zvita, mumwe mudzimai anogara kuTexas muno muAmerica anoti iye ari kushanda nevechidiki vari munharaunda dzakasiyana siyana kuedza kuvabatsira kuti vaende kuchikoro uye vakwanisewo kuwana mishonga. Regai tiende kwavari tinzwe kuti ndiani uyezve kuti zvirongwa zvavari kuita ndezvipi. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu.
Ndaitwa Molini Ziwira, ndakatanga community organization inonzi Orphans Guardian Angels mugore ra-2010. Takashanda nevana kuchivi, kuzaka, buhera, rusape, inyati mine, kuvabhadharira school fees, kuvapfekedza, vamwe wacho tichivaendesa kunana chiremba, vamwe wacho vanga vari HIV positive, vamwe wacho vanga vasiri mucommunity right, so taivabatsira nemacommunity leaders nevamwe vabereki nemapurisa. Zvinoitika panherera zvakawanda, vamwe vacho nemabirth certificate chavo vanga vasina. Kwapera makore 7 tamumabvuku takuita welding, tuda kutanga dressmaking. Also tinana pastor vatinoshanda navo vanobatsira vana, tine macommunity leaders. Tinoda kukurudzira vanhu vari munzvimbo kunyanya kumarocation kwedu kunana Tafara kuti kana dai uri mukadzi wapasta, kana dai uri iri nebha yako uchiona kuti panext door pako pane vana vasiri ku nyatseta upenyu wakanaka. Iwe tas jimwe shunu. Kupasadza kana ungo mutoro uchenda kuchecho ungo tande kuchecho. Kana kungo muti wo waskwera sei. Kana paine kuchunga wata arukuru wadziwa. Bunza kuti shiruku mbofamba sei. Saka basare dure kuti kuchengeta nerari. Sire ungo ti badara school fees. Kutona uti ne utano wacho uripo eraru kuendere. Kutino piwa mapiritsi. Because nevamo watakato rasa waka shaika. Nekuti apatapeza 4 years chi badara school fees. Atusku zo kuti mwana ane chirwere. Asku piwa mapiritsi. Tosongo nzuko nzu mwana afa.
Tisi makafunga kutanga sangano ili mama nyanyobatwa ne.
Ini ndaka kuro ndiri ndansiri nere sachi but ndaka chengetwa na mbuya na sekuru. Mai vangu wangu waru muna ishando kuwarungu. Vanga wasina peguni chengeta ishangari muna sina murume. Sekuru wangu andazi ya wakandi tora, wakandi chengeta. Kushiko ndi shike paku pedzo high school. Ndaka so shiko kuno kwa Amerika. Ndashika ndaka ona oti ndaka nga nchikwanisa kutinduye ntino batiro nerera. Nivano shupika. Ndaka senza ndaka ndo kuchikoro. Saka parishu no ndaka kwanisa kutumizira mari. Chibadaru kwa watenga mabuku mainformo one muri yangu vasikana wangu andino. Vaviri tinobatsirana saka achisiti nichandireta ndega ndine vamwe vandinoshanda navo mapastor ndine vamwe vanovolunteer varumaraine like tinoshanda na welder munhu ari mumaraine anozivo zvaanoita akati ai ngatishandei tesisisi tobatsira vana svondo rakapera ndakanzwa kuti mwana mumwe ari muwelding akatounza equipment yekuchikoro kwavo madesk akato awelda kwadzosera zvakare kuchikoro saka kune nyaya dzakanaka dziri kubuda saka chandoda kukurudzira ndechekuti dambudziko renherera tinowanzofunga kuti zvinoda kuitwa nemunhu ane mari chete asi dzimwe nguva rudo sezvakaitwa nasekuru vangu vakanditora because zvazviri zvemumusha dai varamwe vakangosiya vakati hakazviitirei asi vakanditora vakandichengeta ezvino izvi ndinovachengetawo nekuti ndakwanisa kuvachengeta saka ngatiitei kuti dambudziko risati rabuda vana vedu vasati vapinda mastreet isusu semhuri tinofanirawo kuzoti ko mwana wanhinga ari ku zvazofamba sei tobatsirana kuti vana vasapinde mastreet. Mastreet mune vana vari kubatwa chibharo vaine 6 years. Zvakawanda zviri kuitika zvekuti hazvipedzwe nemari asi zvinopedzwa nerudo. Saka mari tinoidawo kuti tibatsirwe but I think dambudziko riri mumastreet umu idambudziko rekuti munhu wese ngaave ari involved. Kana uri hambuya tsiura kana uchikwanisa kubikira bikira. Dzimwe dzenguva ngoda kutaurwa ne because inini pandaimbodzungawo kuchikoro ndakutofunga kuti ndakakura nguva yakanaka because ndakwanguru ezvino izvi pamwe ndaizongotega ndiende kumagrosi magrosi akuya ndakubatwa chibharo ndakupiwa chirwere saka ndingati mwana anochengetwa ne village yese saka ngatibatsira ne dambudziko iri harisi kuenda kuMozambique ndere mumusha medu muZimbabwe hama dzedu ngatizeu dziri kuenda here kuchikoro sisi vakafirwa vana vari kuenda here kuchikoro kana muri muraini kana muri mumaneighbor dambudziko ririko harisi kupera zviri kutonyanya saka ndo zvatinoita uyezve kuti nedambudziko rekuti inini zvandinoita ndoita ndega nemhuri yangu zvakaoma.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muinesu. Pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iko zvinotochikupai hurukuru yakaitwa naJonga Kandemiri muchirongwa Our Lives negamba renyika varugare gumbo nezviri kuitika munyika nenyaya yekupidigurwa kwevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe pachigaro.
Danho rakanaka Jonga. Ndinofunga zvinhu zvinofanira kukudziwa nokuti tanga tava neproblem kuti hatichazivi kuti zvinhu zvedu zvakamira sei. Asi kubva wakaita mukuru uyu zvinoita sokuti zvakatipa kamwenje mbijana kuona kuti kwatinoenda ndokupi. Chiguru chiripo ndechokuti ivo vakaita izvozvo vecentral committee vakapasa resolution iyoyo havasati vanyanyisa kuclarifya kuti vanhu vanozoshanda sei. Nokuti toana mastatements ari kungobuda mamwe anotiyo vanhu havaandiri kuzvipa maposition kana nzvimbo musangano under guise yokuti iyo kwakadzi vanhu ngavatsoke. Saka tichazivi kuti chaiko chaiko ndechiita. Hazii chinodikamwa ipapo iclarification kuitira kuti vanhu vanoda kuuya kana vanoda kudzoka vadzoke uye kuti vazive kuti vanodzoka vakamira sei. Saka ndingangoti ndiyo problem iripo but zvinodzizika nokuti ndinoona sokuti hurumende itsai kana kuti mutungamiri mutsva womusazado ari bhizi nokugadzira hurumende yake makurukota ake ehurumende yake. Saka kuna ana nhambo yekuti ambe aidzi kuona kuti kumusangano kwakamirasi. But ingangoti ndiyo problem iripo, but haisiri problem yakanyanyisa kukura. Ndokunga iproblem ingangofukanirwa kudzosera.
Toti mazojekeserwa sezvamuri kutaura izvozvo vagumbo, tingaona here muchizodzokera kuZANU PF?
Handivoni problem ingavapo nokuti zviripo zvachona ndozvokutika takanga tadziwa nomukuru kuti ndoda kumupadukira toda kumuitore yamasimba izvo zvahadziri nhema dzataridzika kuti inhema ivhiti pajaya new president. Saka handivoni problem iripo. Asi ungoti toda kuti tihwisise hamundi kungoti mungoita zvokuti munongozvipoza mumusangano hazvisati zviri right. Tinenge tichida kuti kuve neclarification kuti vanhu vagoziva zvokuita. Saka handivoni kuna maproblem akakura because ZANU yanga yagara iriyo musangano wedu for over 40 years and takangozokanganisika ipo pato patapa pa 2014. But zvisinei ndinofunga nokuinda kwenguva zvichagadzirika toda kuti takabira sei.
Kuuyawo iwo kushanduka kweutungamiri vagumbo, imi makakutambirawo sei?
No, chinhu chakanaka zvikuru nokuti iyi vanhu vanga vatambura ka jonga vanhu vanga vatambura haikuona kuti ungati even kungatongogei nyika vanhu vachingoti parali naparali unotukwa, masoja anotukwa, varume vakuru vanotukwa, iye new president wedu Mnangagwa unongotukwa. So nyaya yedu yanga isati yakamira zvakanaka. Vanhu vanotambura mari mumabhenki hamuna, kana kutumirira maqu but hakuna chamunowana so on so. Saka zvanga zvisati zvichakanaka munyika. Saka isuti takafara zvikuru kuti pakaita intervention yamasoja iyi yakaitika iyi.
Vagumbo, munhu anga gara achingonongedzwa muZANU PF kubvira munguva yehondo, tainzwa vagumbo vachinzi vaida kupandukira utungamiri muna 2014 ndo zvimwe chete izvozvo. Vagumbo vanga regerera here vamugabe panyaya iyoyo?
Handidi kunyepa, handidi kunyepa kuti ndingangoregerera nanike nokuti vamugabe vakatigwadza zvikuru. Upenyu hwedu hwakakangaishiwa zvikuru sana vamugabe. Hakusiri upenyu hwangu hwega. But upenyu hwavanhu vazhinji muna 1977 kuna vakomana vakasungwa vachinzi vada kupandukira vamugabe. 1978 kuna vamwezve vakasungwa vakaita sesu tichipidzwa makomba. Iko zvino ukazouya futi namai mujuru vanatsvangirai vese vaivenzi vanopandukira vaya. Saka zvinhu zvinonetsa zvikuru. Saka hazvisiri izvi kuti mungokangamwira munhu. Tinorema wena. Zvinorwadza asi kuti sehuman being unozonzwira mumwe munhu urombo uye somunhu wangaita saivo vamugabe kuti munhu wakura unongonzwawotsitsi kuti vedu kuda dzimanhambovo pakakangaisiwa. But tinenge tisinganyanyisi kufara. But human beings, I think it is necessary kuti vanhu vakangamwirane. Zviri important kuti vanhu vakangamwirane. Saka ndingangoti hangu in short kwakakangaisiwa. Kuda let us say bygones be bygones totaridzira zvamangwana. Zviri important kwatiri zvinhu zvamangwana ndozvatiofunga kuti zviri important.
Aiwa, tinotenda zvikuru jonga nekutipa chirongwa ichocho upenyu hwedu, our lives. Vateereri, sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Imwe nyanzvi munyaya dzezvemutemo inoshora mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nekusatevera bumbiro remitemo renyika kunyangwe ivo vari gweta mukusarudza kwavakaita dare ravo remakurukota. Asi vakambosarudzwa kuva gurukota rezvemitemo vaChristopher Mutsvangwa vanotiwo hakuna zvakawanda zvachinja kwavari kunyangwe hazvo pave nechipangamazano. Nyangwe hazvo vanzi vave chipangamazano muhofisi yavamunangagwa. Varimi vanoti kushaya zvekurimisa kuri kuvadzosera mumashure mukuti vagokowa pakuru gore rino. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti munenge muinesu zvakare mangwana. anokoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai mina ntungamiri Nkomo munaudze isiNdebele.
So kuyisika tisendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Le chona njani mtwaga zomuhle isikhathi 7:30. Olamukela emweni ngenjabulo ngomgqibelo mhla ka 2 kumpalakazi 2017 nguntungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Umcebisi kamongameli Mnangagwa umnumzana Chris Mthwangwa uthi uMnangagwa wazama ukubumba uhulumende womanyano lebandla leMDCT kodwa umkhokheli walo umnumzana Morgan Tsvangirai wavimba limizamo ngoba esithi laye wayefuna isikhundla. Abazali lababalisi bathi bayathokoza ngokuxotshwa kobe ngumphathi ntambo wezemfundo yaphansi kuhulumende umnumzana Lazarus Lokora. Sixoxa njalo lencwethi kwezokulima kuhlelo lwezemaphandleni. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umcebisi kamongameli Emerson Mnangagwa umnomzana Christopher Mthwangwa uthi uMnangagwa wazama ukubumba uhulumende womanyano lebandla leMDCT ngokukhetha abaphathi ntambo abangamalunga aleli bandla. Kodwa umkhokheli walo umnumzana Morgan Tsvangirai wakwala lokhu esithi nxa engaphiwanga isikhundla wayengasoze akwamukele. UMthwangwa uveze lokhu ekhuluma labasekeli bezanu PF eChinoyi namuhla. Asenelisanga ukukhulumisana loTsvangirai kumbe iziphathamandla zebandla lakhe ngoba lolu daba ludaba esisanda kulwamukela. Abazali abanengi bathi bayajabula kakhulu ngokuxotshwa kobe ngumphathi ntambo wezemfundo yaphansi e-primary umnumzana Lazarus Lokora kuhulumende. Kubika uMavis Gama.
Umongameli Mnangagwa uguqule idale labaphathi ntambo bakahulumende wakhe waxotsha uLokora yena obeselesikhathi eside esolwa ngababalisi kanye labazali. Embikweni awethule lamhle kuseni, umabhalane wedale labaphathi ntambo umnumzana Bishek Sibanda uthe umnumzana Paul Mavima yena obe ngumsekeli kaLokora nguye oseziphethe esidukwini. Abazali abakhulume lalomsakazo bathe uLokora ubesebulela imfundo yakuleli ngakho bathi uxotsha wakhe yinto enhle kakhulu. Umnumzana Jenesane Ntungakwa ngomunye wabo.
Umbuzo ongaba khona babekeleleni ekhonapha lapha abatsha ababuya babuthola ukuthi bekumele etshintshwe. Kungasenani imbali kaLokora ezwakala thina njengabazali ayicaci. Abanye bathi ule njongo ekuletha ukuthi ngekuya kwesikhathi kube lokunye ukukhonza eZimbabwe esingakujwayelanga asithi kubi. Abanye bathi unje lalokho.
UNtungakwa uchaze uLokora njengomuntu olobuqholo njalo onguntando kayiphikiswa obengalaleli amacebo abanye abantu. Amazwi kaNtungakwa agcizelelwe ngomunye njalo umzali umnumzana Trust TV.
Bembona ngani umuntu owadethaba adlulisa amalawulo lo. Ukuphuma kwakhe ngithemba kuzabuyisela imfundo kusimo esisaziyo.
Uchililayo uthi bekuvele kuliphutha elikhulu ukuthi uLokora akhokhele ugatsha lwezemfundo.
Uphumisa sobala ukuthi uMnangagwa njalo ulalelile ukukhala okwethu njengababalisi ukuthi uLokora lo kasimfuni esihlalweni sokuba ngumphathi ntambo wezemfundo.
UMnangagwa ukhiphe njalo obe ngumphathi ntambo wendaba zezisebenzi umnumzana Clever Nyathi wafaka unkosikazi Petronella Kagonye esikhundleni sakhe. Unyathi lomnumzana Christopher Mchangwa kanye lomnumzana Joshua Malinga sebengabacebisi bakamnangagwa. Umchangwa ube ngumphathintambo obona ngokwethulwa kwemibiko ukhabhinethi eyethulwe ngumnangagwa ngolwesine. Kodwa wethulela inguquko ngemva kokunanzelela ukuthi ubephule isisekelo sombuso ngokukhetha abantu abangayisiwo malunga edale lephalamende abalitshumi ukuba ngabaphathintambo. Umthetho umvumela abahlanu kuphela. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Sixhume njalo isiphathamandla senhlanganiso yababalisi iProgressive Teachers Union of Zimbabwe, umnumzana Vusumuzi Mahlangu.
Thina njengenhlanganiso yeProgressive Teachers Union of Zimbabwe siyawamukela lokho njalo sikubona kuyinto enhle ezadala ukuthi-ke imfundo yeZimbabwe ithuthuke ngendlela ebiyo yona ekadeni kungakangeni uDokora ngoba nanzelela ukuthi umnumzana uDokora lokhu abesekwenza besekuyikudiliva nje konke okwakhiweyo kusukisela ilizwe leli lithatha izibuso kuze kube lamhlanje ngoba besinanzelela ukuthi-ke ngecurriculum le entsha ubesevele-ke esedeliva njalo ebandezela ababalisi njalo edala ukuthi kube lokukhonona kakhulu ebazalini nakubabalisi.
Kuyini okulethwe nguDokora elikhangelela ukuthi umphathintambo omutsha uPaul Mavima akwesule?
Ye, okokuqala esikhangelele ukuthi kwenzakale ukuthi-ke ngemva kokubhalwa kwe-curriculum entsha lezi besikhangelele ukuthi-ke kuzabizwa abantu ikakhulu labo esibabiza abaphatheke kakhulu kwezemfundo ukuthi-ke kuboniswane ukuthi-ke i-curriculum le inga fakwa njani ebantwini njalo siyananzelela ukuthi-ke ku-curriculum lapho okunye futhi okunye kuguquke yindlela okusekube sekufundiswa ngayo.
Ubaba uMavima eqala nje umsebenzi, kuyini elifuna aqale ngakho ukukulungisisa ukuze izinga lemfundo liphakame?
Ikuningi kakhulu okumele kwenzakale, ikakhulu kubanga labantwana abaseprimary. Yathola ukuthi-ke abantwana sebenikwe ama-subjects abamaningi. Ngikhuluma nje kathesi bakhona abanye abantwana akompo abathi nxa kunje wangcono bona bayekele isikolo ngenxa yokuthi-ke kuningi osokumele kwenzakale laphana osokudala ukuthi-ke kukhangeleke imfundo iyinto enzima kakhulu engenelisekiyo ngoba siyananzelela ukuthi-ke lokhu abakubiza ngokuthi ngama-task kuzifundo lezi kuningi kakhulu okungangokuthi umntwana wenza i-project or i-dissertation kuyo yonke i-subject ayenzayo. Okungenzakaliyo sibisi lo muntu owenza i-degree kumbe ofundo eziphezulu e-masters akenzi ama-project amabili kumbe amathathu, wenza i-project ibenye kuphela.
Ukuthuthukisa impilo yenu njengababalisi kuyini elingathanda ukubona kusenziwa nguMavima?
Ye, okokuqala sizafuna ukuthi uMavima akhangelisise udaba lwe-Teaching Professions Council. Udaba lwe-Teaching Professions Council oliyilo esikhangelele ukuthi luncedise kakhulu ekuthuthukiseni impilo yombalisi emsebenzini. UDokora beseluthethe walufaka ekhwapheni walwenzulwane. Lokhu siyakusola kakhulu ngoba uhlelo lolu likhangelele ukuthi luhlanganise ama-stakeholders. Kumele luhlanganise abezemfundo, kumele luhlanganise abaqhashi, uhulumende, kumele luhlanganise lezisebenzi, ama-union, ne-industry. Babe yibo abantu abaphathekayo kulokhu uthi-ke kwenzweni njalo luqhutshwe njani. Kodwa ebese sikubona lapha ukuthi-ke uDokora beseluthethe walwenzo lwakhe walufaka eqhwapheni engani ngolomzwakhe hhayi olwesizwe.
Umnumzana Vusumuzi Mahlangu isiphathamandla senhlanganiso emela ababalisi iProgressive Teachers Union of Zimbabwe. Inhlanganiso ebona ngokulondolozwa kwamasiko esintu kweleBotswana iSibanye Cultural Society iza kuba lo mcimbi wokunanza abadlali benguqu abagoqela uPeter Ndlovu eGaborone kusasa. Nyakenye inhlanganiso le iqale ukunanza imisebenzi yabantu abaphuma ikakhulu emaNdebeleni. Kubika uMartin Ngwenya.
Umphathintambo wenhlanganiso yesimunye umnumzana Sifas Chuma uthi lonyaka babone ukuqondile ukuhlonipha umdlali olodumo uPeter Ndlovu labanye bakhe adlala labo uqembu leHighlanders uPeter Captain Oxonkomo kanye loDouglas British Mloyi. Ujuma uthi leli lilanga lokunanza amasiko esintu lapho kuzadliwa ukudla kwesintu. Uthi induna umhlanhla yamangwendiweni wentaba zinduna uzabe engumhlonipha kulo mcimbi.
Douglas Mloyi, British Peter Nkomo Okso sikhangelele loPeter Ndlovu. Lawa ngamaguest esikhangelele ukuba ona. It's actually our culture says decide ukuthi every year sithi appreciate abantu bakithi asebebele contribution ku society. Kukhulu nje sizama nje ukuthi sikhulise amasiko akithi njalo ne identity nje abantwana lathi siselizweni lengaso singathi lose focus ngokuba semzini.
Omunye weZimbabwe kwele Botswana umnumzana Stanley Ncube njalo engumlandeli weqembu leHighlanders uthi uqondile uthi inhlanganiso ezifana lesibanye ziphe inhlonipho labo abafake isigaba semandebeleni ezingeni eliphezulu.
Siyajabula ukuthokozelela amaqhawe ethu nxa ihlonitshwa ngale indlela. As a country sibona ngani we are not doing enough kodwa iregion nxa ibahlonipha ibanika irecognition enje siyajabula kakhulu.
Nyakenye isibanye iphe inhlonipho kumadinda Ndlovu uLawrence Phiri kanye lowezembali umnumzana Phathisa Nyathi. Ujuma uthi njengenhlanganiso bakhangele okwenzakala ekhaya belethemba lokuthi isimo sizantshintsha njalo ukuthi bangancedisana njani ukuthi baqale amabhizimusi angabaphathisa ekhaya. Inhlanganiso yesibanye iyanceda amalunga alahlekelwe isihlobo kumbe kukhona oswele imali yokuyangcwaba isihlobo ekhaya. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 Zabron kwele Botswana.
Lamlela ndwandwe
Lamlela
ndwandwe
Lamlela
Lamlela umshweshwe
Lamlela nampa bafubembula
Kuhlelo lwezemaphandleni namuhla se lomlimisi umnumzana amandla Nkomo njalo sixoxa ngokulima njengoba sokuqalisile nje ngiyakwamukela kuhlelo Nkomo.
Hayi ngiyabonga kakhulu mfowethu.
Vaphakathi kokulima abadala ungabaxwayisa uthi
abantu abaningi kathesi ngithemba izulu seline okweneleyo ukuthi balime njalo baqala ukuhlanyela kodwa into eqakatheke kakhulu ukuthi abantu bananzelela ukuthi izilimo zabo leze sezimilile zingakanani ngoba sifithi thina kubalulekile ukuthi abantu bafake umvundiso fertilizer ngendlela efaneleyo. Nxa uhlanyela abantu abenelisayo sithi kabafake u-compound D behlanyele befake u-compound D and then nxa kuyikuthi umumbu kumbe even amabele esefika kumbe edolo ubude siyasithi thina abantu befake i-ammonium nitrate yakuqala kube sesithi-ke nxa maybe umumbu usufike eqolo kumbe ususedlula eqolo usulande emahlombe befake i-ammonium nitrate yesibili ngoba iyezanceda ukuthi nxa umumbu usutshakaza ube nokudla okweneleyo. Ngithemba ukuthi abanye njalo isikhathi sokuthi sebeqala ukuthi bayahlakula ngoba xa izulu lonke lisina kakhulu kuba lohlupho lokhula. So kubalulekile kumbe kuqakathekile ukuthi abantu bananzelele ukuthi ukhula ababuvumele ukuthi kugcine busehlula amabele. Akho-ke siyakhuthaza ukuthi abantu bengayekethisi ukuhlakula ngalesi sikhathi.
Kanti imvundiso akufakwa kanye kuphela nxa uqalisa ukulima laphana, ifakwa ibeningi ngezitage ngamahlandla.
Ye, kunjengomntwana omncane ukuthi nxa esanda kuzalwa ngithi kufanele amunye kunina. So-ke kubalulekile nje kuqakathekile ukuthi intanga yakho uthi vele uyifaka phansi ithole u-compound D. Then njengomntwana ukuthi nxa esengani uyakhula uqalisa ukudlisa iporridge lalakho kunjalo. Isilimo sakho siba lezidingo ezehlukeneyo nxa sisakhula. Ngakho-ke i-fertilizer asicwayisi abantu ukuthi uyifake kanye kuphela. Kufanele uyifake ulandelela ukuthi izilimo zakho sezikhule kangakanani.
Kodwa umquba ufakwa kanye ngithi ngijayele kithi ngale sivame ukufaka umquba siyawufaka nje laphana sesizalima sokuphelile kunjalo.
Ye, nxa ufaka umquba kuliqiniso lokho. Umquba ngesikhiwa sithi uyi-slow release fertilizer. Esikutsho lapho ukuthi ungawufaka umquba uyabuloku usenza umsebenzi wawo kancane kancane ngokuya kwekhathi. Ngakho-ke ufaka kanye ngoba uzasebenza izilimo zakho zize zivuthwe.
zikhona izilimo ongakhuthaza abalimi ukuthi baziqhakathekise?
Thina siyasithi nje ukuthi nje abadala kwesinye isikhathi abalandeli izixwayiso zabalimisi. Kule ndawo lapho esixwayiso ukuthi abantu bahlanyele umumbu ikakhulu, zindawo lezi ezithola izulu elinenge ezifana nalezi zasenkabazi usiye emashonaland. Bona bangahlanyela umumbu lo esingathi othatha isikhathi eside sokuvuthwa ngoba uzathola amanzi isikhathi eside izulu lina kakhulu. Kuthi-ke kwelakithi emaNdebeleni nxa umuntu ezahlanyela umumbu isixwayiso sethu ukuthi akhangele inhlanyelo athengele esiyibiza sithi yi-short season variety. Kodwa siyaxwayisa kakhulu ukuthi nxa kusenza abantu bahlanyele amabele lo nyawuthi, ngoba mina loke ngaba ngakanza-ke ngithole umnyaka lapho abantu abehlule kokuvuna khona inyawuthi kumbe amabele.
Hayi, siyabonga baba uNkomo Beka, kuhle ukuba lawe kuhlelo. Sile themba bazwile njalo bafundile okuningi abadala.
Hayi, nami ngiyabonga mfowethu, sithi phambili ngokulima.
Lolo bekuluhlelo lwezemaphandleni silomlimisi umnumzana Mandla Nkomo.
Ngukama
namle
ngukama namle namshweshwe
namlela namba bafowembula.
Lizizwile izixwayiso zikamlimisi, akuvukwe madoda kuyelinywa. Amalunga edale lePhalamende uxolo sihlobo zami, ngolwesine sibele nkulumo mpikiswano khonapha esigodlweni se-Studio 7 Voice of America sixoxa ngelakusasa leZimbabwe. UGibbs Dube uyalandisa ngokwenzakeleyo.
Lokhu kwethulwe kungqoqompikiswano eqoqwe ngumsakazo we-VOA Studio 7 Washington DC ngolwesine obuhlolisisa okumele kwenziwe eZimbabwe lapho sokulohulumende omutsha okhokelwa ngumnangagwa. Abahlonitshwa abakhulume emhlanganweni lo babalisa unkosikazi Arikana Chiwombori Kwawo obemele inhlanganiso ye-African Union, umnumzana Frank Guni webandla leZANU-PF, unkosazana Rutendo Mutsamiri wenhlanganiso ye-Women to Watch Network kanye lomnumzana Dan Moyo webandla le-MTCT. UChiwombori Kwawo utshele umhlangano lo ukuthi umnangagwa kufanele ukuthi abuse njengoba elembali enhle okumangalisayo kwezombusazwe. Uphinde wathi amabandla aphikisa elibusayo alakho umsusa esikhundleni nxa ekhonona loba nje engani amaqamuqamu.
Opposition in Zimbabwe, it is healthy for our democracy. So it is disappointing when we see what could have been a very effective Zimbabwean opposition just not getting itself together.
Kulungile ukuthi kube lamabandla aphikisayo eZimbabwe ukwenzela ukuthi ilizwe liwe lozibusi ogcweleyo. Kodwa kuyadanisa ukuthi abaphikisa ibandla elibusayo kabenzi kahle. Siyasekela uhulumende weZimbabwe.
Umnumzana Dan Moyo, umgcinisihlalo webandla le-MDCT kwelemelika, uthe ibandla elibusayo likhuluma kakhulu lingenzeli uZulu akufunayo. Konke lokhu sijayele ukukhuluma ngakho emhlanganweni onje. Ibandla leZANU-PF lijayele ukubuya lapha lithi lizakwenza lokhu nalokhuyana, ligcine lingenzanga lutho. Lichitha isikhathi sethu lapha ibandla leli. UGuni obekhanya esekelwa kakhulu ngunkosikazi Chiwombori Kwawo uphinde wathinta udaba lwekukurawundi oluhlupha abantu bemathebelelendi lenkabazwe.
The question of what happened in the 80s during the Kukurawundi period is going to be addressed within the appropriate forum.
Ukwenzakala ngesikhathi sombhuqazo weGukurawundi kuzalungiswa ngendlela efaneleyo kubandla leZANU-PF. Okhulume umhlangano lo usuphelile unkosikazi Sibongile Sibanda uthe udaba leGukurawundi kumele lulungiswe ngesiphangiphangi ngumnumzana Mnangagwa.
Kufanele axolise abantu bamathebelele, they suffered. Ama families lost their loved ones. That is not a light matter. Singeke siphonge ukukhohlwa overnight ngoba kwenzakala.
Uphinde wathi okwenzakala eZimbabwe okwamanje kungikhumbuza isikhathi ilizwe lithola uzibuse ngo-1980. Unkosikazi Mutsamiri ukhuthaze uhulumende kaMnangagwa ukuthi ahloniphe abasakhulayo ngoba bebekhangelelwa phansi nguhulumende kaMnumzana Robert Mugabe. Ngimele iStudio 7 ngise Washington DC ngingo Kip Stube. Linjani mahlabe zulu, linjani zulu kandaba. Sifisa ukulibikela ukuthi silethulela indaba ezimqodo ngeZimbabwe suku zonke ngo 6 a.m., 2 p.m. lango 7 p.m. eZimbabwe. Lisibamba kumakakasi ati 909 meter wave 4930 15580 laku 6080 shortwave frequencies. Lilakho njalo ukusithola ebulenjini bokuzilibazisa kuFacebook kukhasi lethu le VOA Ndebele. Land of sunshine.
Isikhathi 10 minutes to 8 o'clock untamba malong umsakazo wenu umsakazo we studio 7 olethulela izindaba ezimqotho ngeZimbabwe ebinga linjani sihlobo zami lijona njani mberengwa efilabusi kogodlwa yomnyama insiza kezi ebait bridge linjani Harare binga linjani kona ngapho hlobo zami kuyalinywa yini kunjani ukuchisa izulu lona liminjani echolocho gwanda nitswile buyani eplum tree kutichi kumachinge kunopemano kama dlambudzi kama ngubo kubuhe kumalopa kunabo basekulu munjani linjani hlobo zami sigqiba ke uhlelo lamhlanje sihamba ngomasikandi emini lekuseni sibe silidlalela nje ingoma ezichiyachiyeneyo kathesi ngithe ngilidlaleleke omasikandi ngoba silabo omasikandi eZimbabwe abafana bekhaya abadlala umculo mpela owezinga laphezulu ngozinja siyamluma lo uthi yena ithuna lami bakhona abasilobele incwadi njengokukhuthaza kwethu ngiphethe ingoma incwadi evela kuSmile uMoreno Ncube uthi yena ngiyakubingelela msakazi ngibingelela imuli yakomoremi ePlumtree empandeni ingoma uShongwe loba yipi Ncube ekaShongwe angiphathanga kodwa ngiyathembisa ngizokudingela yona kunsukwana ezizayo kungaba kusasa phambi kwakusasa kodwa ngizosigcina leso sithembiso amahlola nyama enkundleni yingoma eshisayo ngumratha ingoma kasisa senkosi ingoma ayishaya ehaya iqembu le-Highlanders esikamagebhu laphela lanxazi idliwa ziphose zarelegethwa lonyaka kodwa sithi phambili ngebhozo ibhozo ngenkani sisa senkozi yehlabela ke kamnandi lapho ingoma ayishayela ezikamagebhula iqembu le Highlanders. Incwadi ke ngingene emgodlagodleni mbona ukuthi ngiphethe ekabani uKhoselihle Mbiba. Uthi yena ngiqale ngokubingelela kuwe msakazi ngibingelele ubaba ongizalayo uSimanga osebenzela eWange kodwa sibuya endimimbili eLupane nomama unaka courage lokhulu uMadwala ngiyabonga lati siyabonga mlaleli Khoselihle Emma Mbiba sigcine ngencwadi kaNkunzi encane sicela umhlongo uthi yena umhlongo in enhle imini gini bazakazi ngiqala ngokubulisa lina lonke bese ngijolojo emabhanda ngibulise umama nabo bonke abasekhaya komhlongo yimi isicelo sika ma ingoma alendoda noma yipi ku city elitsha ngiyabonga siyabonga mlaleli ngizosigcina njalo leso sithembiso ngiza kudingela yena Allen kodwa okwamanje sithi phambili labo masikandi
First the music ya kobosa Chase Marabina ngas Nyobonga ngithini ngimuhoba rathi nyongolosa Kubula Sasha Kubula Sasha Kubula Sasha What's that so How in your new Isicathulo sifuthele umnikazi ngiyakushaya ngengoma ngududule ngamalerik uqhaqhazela umnyaka wonke singamajananda sonke bashabulile abomkhulu labogogo ngicela ukuzumbululu kunini ngilindile woza nhlanhla philise busile abangilahlile amantombazana mina ngihluphekile mhlaba ngangikwenzeni wangithathela umama ngisamthanda niki kuzoba grand sokulanda hluphele ubanisulo kuyabheda le ngaphandle ngikhala ngabafowethu abahamba bajubalala Kwamosha gada banye basale sisweni Jesus marabina ngasi nyobonga ngithini
Awunyoni yabelu Awunyoni yamakhosi Awunyoni yabesuluhi Wozanhlanhla wozanhlanhla Wozanhlanhla
wozanhlanhla Wozanhlanhla wenyomeni yaphe
Awunyoni
Ukwabarati eshaya umrata ingoma yakhe hlabela ke kamnandi lapha esihle bhune kudlalade lakhe elitsha bakwethu isikhathi kasisavumi ukuba na siqhubeke sisonke kodwa singake hlukane sikhangele ebezihamba phambili umcebisi kamongameli Mnangagwa umnumzana Christopher Mtsangwa uthi Utsongirai nguye owavimba ukubunjwa kukarhulumente womanyano kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo ngontungameli Nkomo asihlanganeni kusasa ngo-6:30.
Siyalibonga ngokulalela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.